Vechidika vanoti zvinosuwisa kuti vamwe vezera rava vasi kukoshesa kuongororwa ropa, vakati zvinoita kuti vechidiki vasaziya mamiriro eutano hwavo. Mumwe wevechidiki anoshanda neAfricaid, Mozvare Vengayaji, anoti vakatanga chirongwa cheself-testing, pamwe nekuti vechidiki vaongorora neropa mudzimba, mushure mekuona kuti vechidiki vazhinji havana kusununguka kunoongororerwa ropa kuzvipatara kana nzvimbo dzinenge dziine veruzhinji.
Ya, zvandiri iri kubatsira vana vaitomboti maadolescents, mamwe haafile free kuenda kunotestwa kuchipatara, but sezvandiri vari kupinda mudzimba vachiita maself test. Izvi zviri kubatsira kuti mwana haana kuonekwa, maybe anenge aenda kunotestwa ari maadolescents, pamwe pane mumwe munhu anenge ari panenge achitestwawo ipapo. Saka zvaakubatsira kuti semakets achipinda achitesta vana mudzimba zvinobatsira chaizvo kuti status yavo akatestwa nemuketi, muketi achaita counseling naye achakwanisa kugamuchira zvaanenge achitaura, zvaanenge awana musarudzo dzekuti atestwa HIV.
Mozvare Haji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vechidiki vaongororwe ropa kuitira kuti vanowanikwa vaine utachiona vakurumidze kuiswa pamishonga uye kudzivirira kupararira kweutachiona.
Vana vechidiki vazemamirira, munhu akatestwa anenge akutoziva kuti inini ndiri HIV positive. Saka zvinenge zvakubatsirawo kuredusawo kuti either maybe kuspreada kweHIV kwacho kunenge kwakushoma, ofushi vanenge vakutodzidziswa kuti unorarama uri sei neutachiona hweHIV.
Mumwe wevechidiki anorarama neutachiona hweHIV and AIDS Tanyaradzwa Vino anotiwo kuongororwa ropa kune vechidiki hakusi nyore. Vino anoti vechidiki vari kutambira chirongwa ichi apo vechidiki vanenge vachikurudzirana kuongororwa kweropa.
Kunoongororwa ropa hakusi nyore kune vana vechidiki, nekuti vechidiki vakazhinji kachiona vanonyara kusvika pamakliniks vachiteswa, but unoona kuti kana uchinge wataura navo zvine chekuita neHIV vanobva vanzwa kuda. So vanoda kuti kana uchinge wataura navo, they just need to be tested ipapo.
Imwe nyanzvi munyaya dzechirwere cheHIV and AIDS amai Rudo Alabhu vati zvakakosha kuti vechidiki vakurudzirane kutorwa ropa sezvo vari vezera rimwe chete.
Self-testing iri kuitiwa iyi nemaadolescents iri right, nekuti vanenge vachitestana ivo pachavo vari maizivo pakafanana. Zvasiyana nekuti vechidiki vaende kuchipatara vachinotestirwa ivoko, nekuti vanenge vachivatesta vachina vanenge vachisvoda nekuti vanhu vakuru. Asi apa chirongwa chachona nemhaka yekuti chiri kuitwa navo vechidiki vega vega, usinowadzira vechidiki kuti vatestiwe vakawanda, zvichizoita kuti magoals aya ma-1999 aya abude zvakanaka, especially the first 90, nekuti nhambe yevana vechidiki vanenge vachitestwa inenge yakura. First 90 inokurudzira kuti munhu wose atestiwe azive status yake, kuitira kuti vaya vanenge vatesta HIV positive vatange mushonga ipapo ipapo.
Gwaro reongororo rakabuditswa neUNAIDS rinoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera, kubva mugore ra2005 vechidiki vari pakati pemakore 10 nemakore 24 vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Munguva shoma yapfuura, munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. Amai Alabhu vati chirongwa cheAfricaid zvandiri ndechimwe chechirongwa chinobatsira kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa zveHIV and AIDS. Zvichakadaro, vamwe vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS vanoti vave kushaya mapiritsi avanofanira kunwa pazuva. Zvinonzi vari kunzi vatenge mamwe mapiritsi avaimbowana pachena. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvautano Dr. David Parerenyatwa kuti tinzwe kuti chii chakonzera dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.